ishan bat na o we se peta fatanga I se dino kipene respondi e do ye chingere I chungchi tanga I sa ye inon di interministerial task force iyo interministerial task force ina anon di masab committee 8 each subcommittee yakanangana ne dino sector dino tarifa na ne awani awani awa sector ya mutu kawara iyo yo ino kito ino pinda o the subcommittee yetu inoonekwa ne minister of labor social welfare wariwo wanotaura nara ni washandi zvakangodaro saka iwawo masekta iwawo vanotozviziva kuti vanopinda neminitsi iki saka vaine zvichema zvavo zvinopinda ipapo zvakare vanongogona kuiwawo direct pandiri sacoordinator tichitaurira tichibatsirana kuti aiwa pindai nepapa taurirai nhengi ngatishandi takadai zvese izvozvo.
Ko shoko ramungapawo kuvana veZimbabwe rekuvakurudzira kuti vatambire chirongwa chenhomba ichi.
Tinoramba tichingokurudzira kuti veZimbabwe kuti ewewo hurumende iri kuita pese painogona asi taakutiwo imimiwo ngapange paine vetinoti community ownership. Saka ndozvo tiri kutaura kuti vanhu vese hurumende yaisa maguidelines zvese framework yese nemastrategic plan yedu tiri kumhanya nenzima. Kuti vanhu vese macommunity ese ngaachitekawo inonzi ownership ngavagashire zvinhu izvi vatange kumhanya mhanyawo nesimba kuti tibatsirane hachisi chinhu chehurumende yega kwete.
Toona zvikoro zviri kutarisirwa kuvhurwa musi wa 15 unowemvuro unouya pane urongwawo here hwekubayiwa kwevarayiridzi nhomba iyi Dr. Maomvu?
Varayiridzi ndovamwe vachowo vatori pastage 2 of phase 1 yemafrontline workers. Saka urongwa kupindura mubvunzo wenyu tinoti isu hongo huripo urongwa ihwohwo takangonangana nekuti tigonewo kuti dai wachinge wachikasika kuzodayirawo nekuguma kubayirwa asi takatogadzira tinoda kuvabayira.